dambudziko ririko ndeyekuti izvi nevamugabe varipo ndozvavakambotaura ava vamunangagwa vaakungodzokorawo zvakambotaurwa nevamugabe vanhu vanonakirwa nokungotaura zvakanaka kana vasangana kuti vaenda kumatebhereleni asi pane mutsauko pakutaura nokuita nekuti hurumende yezanu inozvikamwa nokutaura zvimwe zvakanaka asi isingazoziiti saka hationi zviri zvinhu zvichazoita asi ndingati zvinhu zvakanaka kuti vana vakawanda vana vabereki vakatsakatika vasina mabirth certificate vakwanisewo kuwana mabirth certificate nokuti iko zvino mutemo unonetsa kuti awane birth certificate hana baba hana mai
tingati here iro danho ratorwa nehurumende iri kutambira kuti hurumende ine chekuita nekufa kwevanhu ivava nokuti vakawanda vari kuti dai pakumbirwa ruregerero kana kubudiwa pachena
dambudziko ratinaro ndokuti hatizivi kuti vaizviita ndivanani hatizivi kuti vanga vatumwa nani kana hurumende ichida kuta danho rakanaka inofanira kubudisa pachokwadi kuti ndiani vaituma vanhu ava kuti vanouraya vezvoti ndivanani vakauraya vakawanda toita truth and reconciliation commission because hatingangokangamwirani ndakaurayirwa hama tofanira kuziva kuti uyo waiuraya aiurayire hama yangu uye anga atumwa nani toopena mahunzu aya andourwa mukati tomaklina kuti kana akubvara aakupora anopora zvakanaka asingasiurwa mukati saka marwadzona vanhu aya hatingaone angapera except kuti vaziva kuti ava vakafa apapa vakaraanangana